Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 5/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema nemari dzemitero dzavari kunzi vabhadhare pamwedzi dziri kuiswa pachikero chemari yekuAmerica. Hurumende inoti yagadzirira kuita nhaurirano nevashandi vayo vazivisa nezvekuda kutanga kuramwa mabasa. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yendarama inenge ine goride, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuteya nzou neriva. Ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemumasvingo vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya mushure mekunge kanzuru yatanga kuvabhadharisa mitero yemvura, masiweji, marara nezvimwe nechikero chedhora rekuAmerica kumabhanga kana kuti bankrate inochinja zuva roga roga. Izvi zvapa kuti mimwe mitero ikwire zvakapetwa kaviri. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Kanzuri yakazivisa mukupera kwemwedzi wapfuura kuti yakachinja budget rayo ichiriisa kumari yekuAmerica nekuda kwekushaya simba zvinotyisa kwedhora remunyika. Asi vanhu vanonzi vanokwanisa kubhadhara mitero yavo nemari yemuno achishandisa mutengo wekuchinja mari wekubhanga. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevagari vakaita saamai Sungano Zvarebwa naShe vanoti havakwanisi kubhadhara mari dzave kudiwa pamwedzi.
Chirongwa chakaitwa nekanzuro chekuti ichinje mari ichidhila ine equivalent yemayo sakuforex. Chirongwa chakanomira zvakanaka nokuti mabhiro ave akakwira uyezve tagara zvichitotarika nearipo kuzoti aya ave akakwirisa zvokuti handisifungi kuti tichagona kubhadhara mvura mari idzi. Pachaita dambudziko uye pachaita vanokuchema nokugedhagedha kwameno pakuti vanhu vachatanza kubhadhara mvura vagodzivharirwa zvirwere zvigowanda mumisha umu. Chirongwa chakaitwa nekanzuro chakaipa zvikuru.
Kanzuri isati yatura danho iri, vagari vaibhadhara mari dzaitangira pazviuru zvisere 8,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru gumi zvemadhora emunyika 10,000 pamwedzi. Asi mwedzi uno mari yakakwira zvekutangira pazviuru makumi maviri 20,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 Zimbabwean dollars. Mumwe mugari wekurunyararo West ari pamudyandigere ambuya Beatrice hama dziripi vanoti mari yebhiri remvura yave kudarika muhoro wavo pamwedzi.
Aiwa ina handisi kana kutombofara, handisi kuziva kuti kanzuro yedu yatifungira zvipi rwendo runo. Sezvakaita ini ndiri kutaura nditori penjeniyawo zvangu, handina kana mari. Handitozivi kuti mari yacho iri kuuya iyoyo ma30,000 aya. 10,000 yacho yanga ichitombouya inda ichitoikoniwa. Saka kana vakuunza 30,000 ichinzi ndeye mvura pamba panogara vanhu vaviri, mushure macho ndiri penjeniya nakana mari yandotambira yachoka yepenjeni yacho amenoti inopeti warungani kuti isvike pa30,000.
Vagari vazhinji vari kuti vainge vaitotadza kubhadhara mari yaivapo kare nekuda kwekuoma kweupenyu vachivharirwa mvura nekanzuru, nekudaro zvatowedzera dambudziko ranga riripo. Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vati vakatora danho iri kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo sezvo zvinhu zviri kungokwira munyika zuva nezuva.
Chirongwa ichocho hatigoni kuti tinzvenge from reality. I think even munhu wese unoappreciata kuti muZimbabwe zvinoira zvakangofuma zvakachinja zvakakwira. Saka kana tichida zvokuti tiprovide service delivery iri effective, then we have totongoramba achitoita zvokubhadhara mari ndichitandisa the current market value, interbank value yemari yacho inofanira kubhadharwa nemugari. At the moment, I don't go to anything. Not my pension has any problem. You go to ask one of my renos for a cocoa. Then it means that I compromise of this delivery.
Asangano rinorwira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kanzvini ikomesera vagari vasinawo chekubata. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvare rumbidzai magrupira vati kanzvini rakatora danho iri isinawo kunzwa zvichemo zvevagari.
Rakatorwa necouncil iri vakatora vasinambokonza kuti vagari havana kumbopinda mumisha kuti vanzoti vanhu vane muono wakaita sei. Richa affecta pa revenue collection nokuti vana vana mari shoma iyo yanga ichichajwa at least vanonga achitsvaga tsvaga vachibvisa zvino mukwidziro wavazoita uyu ne 100% vasina kukonsulta vanhu zvasvibisa moyo yevagari avo vachabva varega kubhadhara nokuti vanongoona sekuti kusiri kufa ndokupi izvo zvichabva zvazvo affecta manje even service delivery.
Mura yati iri kutora matanho kubudikidza nemagweta ayo anorwira kodzero dzevanhu. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godrum Timba.
Hurumende iyo iri kupomerwa mhosva yekuisa zvimiti munzeve kana vashandi vachitaura nyaya dzemari inoti inokoshesa nhaurirano. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nemamwe masangano evashandi kuti vacharamwa mabasa mukati memavhiki maviri anotevera nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzichakwani. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera gwaro ranyorwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende achizivisa kuti kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yemihoro yavo mumazuva 14 vachange vachizoramwa mabasa. Masangano anyora tsamba iyi anoti Public Service Association, the Federation of Educators Union of Zimbabwe ne Nurses Federation of Zimbabwe. Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima vatiwo vashandi nevashandiri vari kuzoita hurukuro nemusi wemuvhuro. Vamavhima vati hurumende inokoshesa hurukuro.
Chatinonyanya kuda ndechekuti hurukuro dzisadonha. Hurukuro dzirambe dzichienderera mberi, vanhu varambe vachienda kumabasa asi hurukuro dzichienderera mberi kusvika hurumende nevashandi vasangana vawirirana kuti va pane zvinofanira kuti zvibhadharwe vashandi. Kuziva kuti kune musangano weNJNC musi wemuvhuro vhiki rinouya, ndicho chimwe chiga chatinacho chekuti tikwanise kusvika patinowirirana nevashandi. Sakadai vambomira vaita patient.
Asi mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanogara vachiti hurumende haidi zvenhaurirano pachine nguva vati vari kutambiriswa mutero wembwa.
Ukati takupa 100% yemunhu ari kutambira 18,000 hasi kazi takupa 100% zvinoreva kuti anonga akutambira next month muna this month July pachapera mwedzi anonga achitambira 36,000. Kana wakazvitarisa nezviri kuitika muekonomi unoona zvichiita hazviiti haikwani haiite. We cannot talk about it. Isusu hatichatombotarisiri magovernment kuuya nemapercentage of any increment. Government yakufanira kutaura mafiga anotaridza kuti mushandi unorarama.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vati vose vashandi vanodawo mari inokwanisa kuti vararame sezvo vakatodzidzira mabasa avo.
Sei tiri kutambiriswa mari isingakwani kutenga bhare sipo iwe uri munhu akaenda kuchikoro kunodzidzira basa? Chotokundwa here kutambira mari nevanhu vanotengesa magwavha mutaundi? Isakaenda kubasa tikushenzera nyika. Vana chiremba vari kurapa vanhu.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodswill Taderera vatiwo vashandi vehurumende vave kuita mushandira pamwe kuti vawedzerwe mari.
Asi iye zvino izvi tawirirana kuti ngatichimboisai musoro pamwe chete timbofamba tiri pamwe tichikurukura tichiwirirana tichiratidza kuti munhu watakatarisana naye munhu mumwe chete mushandirwe anova ndiye asiri kutipa zvakakwana.
Asi vamavhima vatiwo kuramwa mabasa kunokanganisa mabasa akakosha ehurumende.
Kana mabasa hurumende akamira vanhu veZimbabwe ndivo vanosafa. Saka ngavafungisike vasati vaita izvozvo zvavari kutaura zvokuenda pastrike kana dzimwe job action.
Pane nguva hurumende nevashandi vayo vasiri kuwirirana panyaya yemihoro. Vashandi vanotiwo vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze, vachiti zvinhu zvese zvava kungoda kubhadharwa nemari yekuAmerica panguva iyo vashandi vari kutambiriswa madhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare raMagistrate rakamboita tsvakiridzo rikati pamushakabvu akanga adonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare asina kupondwa, asi mapurisa anoti ave nehumwe umbowo. Kusungwa kwenhengo dzeArtus uku kuri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vakambosungirwawo mhosva iyi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Senchere negweta ravo mai Beatrice Mthethwa vaenda nhasi kulaw and order kunozvipa kumapurisa mushure mekunge paine gwaro rakanga ranyorwa mubepa rinonzi Patriot vachiti vachere vari kutsvagwa nemapurisa. Vaenda vachitibvunza kuti vari kutsvagwa vane mhosva yavakapara here. Vasvika vakasungwa vachinzi vari kupomerwa mhosva yekuuraya shamwari yavo inonzi Roy Isa mugore ra2016. Inove nyaya yakaitika ikaitwa tsvakurudzo dzakaitwa kumata ikaonekwa kunzi shuwa papasika munhu anga akaparadza upenyu hwavarwe Isa. Tichitaura kudai vachere vabatanirwa pamwe chete neni kuti tipuwe mhosva iyi yekuti takauraya murwe Isa anga ari mukomana wechidiki aigara kuAturas kumwe chete kunoshanda vaRobson Chere.
Vachere vanga vachinyorawo pamadandemutande kuti pane vanhu vanga vachivatsvaga. Mungatudzwa kuti zvanga zvichifamba sei panyaya?
Vhiki rapfuura pane mota yakapaza pamahofisi pedu ichiita kunge yaita accident ikapaza pajurawo. Mushure mekunge pajurawo papazika paperimitawo yedu kwakazouya mota yevanga ine vanhu vekuhomicide vamwe Blue and Order vanonzi vaifamba nemota yeFortuna yewhite yanga isina maplates. Vakazosvika vakabvunza kuti vari kutsvaga vachere. Zvimwe chete zvakaitikawo kuAturas kwatinozwa kuti kune mota dzaingotenderera vachiti vanotsvaga vaRobson Chere. Asi magweta ainyorera tsamba mapurisa achibvunza kuti vari kutsvaga vachere here, ivo vachiti hatisi kukwanisa kutaura izvozvo, hatikwanisi kunyora kana kutaura kuti tikuvatsvaga kana kuti hatisi kuvatsvaga. Saka asi ndopazoti gweta ratikatiendei kumapurisa kwacho tinotaura navo tizwe kuti vari kukutsvaga iye here zvechokwadi, nekuti dzimwe dzenguva mukutsvagwa uku munhu anosvika pakusopondwa nevanhu vanenge vachikonyemedzera kuita mapurisa.
Mapurisa akambotiwo pane dzimwe nhengo dzesangano renyu dzavari kutsvaga nezvenyaya imwe chete iyi, mungaziva kuti ndivanani here vari kutsvagwa?
Pane zvinhu hatichazivive kuti vamwe vavari kutsvaga ndivanani, sekuti mapurisa chero mukatarisa vamagwaro vakanyora vachiti ndine vamwe vandiri kupomerwa kuti takaparara mhosva pamwe chete navo. Hapana ane zita rakandomewa, pakangonzi pane 4 others. Saka tichaziva kuti ndivanani maothers acho zviri kudonetsa kuti tingazive sei. Tingafungira kuti pamwe kuti vangati vachere sezvo vari kunzi vanga varipo musuyu, kana kuti nevamwe vanga varipo here musi uyu, asi hapachisina mamwe maticha anga arimo musi wakaitika chiitiko ichi.
Mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole vacharamba vari mutirongo muchikurubhi sezvo vachuchisi vehurumende vari kuti havasati vapedza kuzeya nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato reCCC vaPius Jamba ari muusungwa, asi vari kuramba mhosva iyi. imwe nengo yebato iri vaAmos Chibaya neZuro vakadaidzwa kumapurisa vakaendeswa kumatare vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo yemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndakadaidzwa mukoma Zulu nemapurisa eLaw and Order kugweru. Ndaenda ko ndina gweta vachidawanyika. Tikabva ipapo vakarekoda statement ndokuenda kumatare edzimosva kucourt. Tasvika ikoko vanoasisa nyaya maprosecutor vakabvunza kuti nyaya iyi munoiona sei. Ndikati ha ndezvemugodzi matsuro kunyepa, hakuna zvakada zvakaitika, handina kumbenge ndakambona adresa sangano uoyo musi wa 30 April dzinova mwedzi miviri yadi yakadarika. Saka prosecutor vakazoti ivo tava kundotsvaka mawitness vacho ivavo kana kuti vanopa umboo vakandiona ndichiadresa musangano uyu tinzwe kuti vanoti chinyi.
Izvi vakati vanotarisira kuti vanenge vazviita rini?
Izvi vakati vachazviita pavhiki iri kutevera vazopedza vozotidana kudare tozoona zvinofamba sei. Saka ndingati pari zvino ndoo mamiriro akata nhaurwa yacho.
Musangano uyu rinzi wakaitirwa kupi chaizvo vachibaya?
Mhosva yandanga ndichipiwa of course inova yekugadzirwa, yekuti iyo ndakaita musangano musikonzvimbo yekwachirumhanzu kunonzi kugwendengwe. Nzvimbo inotaura nezvayo inzvimbo inova isingakwanichiro kilomita kusvika pacharandura. Zvekudee ndakaita musangano uyu mapurisa ekwacharandura vangadai vangondibatira ipapo. Saka ndinokahadzika chose kuti mwedzi miviri yose iyi pachinzi pakati wemusangano pozonzi Chibaya ngaasungwe nhasi zvamboita zvokudii.
Muri kuona sei kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevamwe vanopikisa vachibaya?
Zvose tozviona kuti imviro mviro dzezanhu dzokuhla urongwa hwatiri kuita hwomugwazo. Musangano wedu watekeshera kumareseva, movement yedu yazara kumareseva. Vanhu vese vakungoti ngaapinde mukomana, ngaanjile murombe. Saka iyi nyaya iri kutaurwa nemapurisa yekuti vachibaya vakaadhiresa musangano wanga usingasikanwe nemapurisa, manyepo vaakushaya pokubata. Saka ndingangoti muchidimbo haiwa ngavaite zvavo. Nyaya dzokusungwa pasina mhuri dzisapara takanguva tasangana nadzo kubva tichiri kuMDC 1999 zvinhu zvaingoitika. Saka hai hatibvunduki.
Vakafa nobata chigaro chemurongi webasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vange vari parunare kugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Mumashoko kuvatori venhau, gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa25 mwedzi uno vachaparura ndarama inenge iine goridhe inenge ichirema aunzi rimwe chete kana kuti 1 ounce iine makarati makumi maviri nemaviri kana kuti 22 carats. VaMangunja vanoti vari kuita izvi kuti vachengetedze pfuma yevanhu vari kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
WeBanga Reserve Bank wakaparura chirongwa chemagold coins seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza pfumi hwavo yatingati kubachirungu store of value. Zvamunoziva ine nyaya yeinflation yaita kuti confidence netrust mulocal currency idone zvakanyanya. Vanhu vazhinji vakunyanya kuda kushandisa for ma transactional purposes or even for kuchengetedza upfumi ma United States dollars. Saka tikona demand yema United States dollars yakwira zvakanyanyisisa. Ndosaka hurumende yaparura chirongwa chekunza magold coins.
Aya macoins egoridha muri kutaura nezvawaya anobatsira papi kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Tinogona kuita kuti demand yema United States dollars yakakwira zvakanyanya pane nguva. Iti derere kana yaderera zvounzo a bit of stability pa exchange rate yedu. Saka I think ndo expectation ndo tarisiro iripo iyoyo yekuti magold coins aya. Since gold, value of gold haiderere, you know, tokwira. Even zvinosina kumira zvakanaka muekonomi kana pasi rese, tinoona value ye gold chikwira. Saka it's a good investment.
Ndingadawo kutsvaga kuti vanhu vese vane mukano wekumawana here kana kuti ane vaakanangana navo.
How affordable will these gold coins be? Especially tichiona kuti anenge achigadzirwa ne pure gold ye 22 carats. Saka zvinogona kuita kuti ma ordinary people wamo vanhu vanenge vasina mari yakawanda watadze kunge wachiwana access kuma gold coins aya. Uyo of course nyaya dzino dzesecurity dzino dzekama counterfeits nyaya dzinowanzo kuitika idzodzo. Saka panenge pachida ma measures ano discourage nyaya dzema counterfeit gold coins. But on paper chirongwa chakanaka, dzimwe nyika dzitori nawo macoins, magold coins, vamwe ma silver coins. Normally itori imwe investment ino batsira ma investors uya vamwana vanowana vane mari vanenge vachida kuchengeta imwe investment, imwe pfuma yavo mugold, kwete kusiya pfuma yese ari ma either US dollars or ma Zim dollars. But yatingati pachingu diversification ye investment portfolio account ye ma investment assets.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emu Highland Park, Illinois vanoti akasunga Robert Crimone zuro achipomerwa mhosva yekupfura nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu uye kukuvadza vamwe makumi matatu. Vanhu ava vaifora vachipembera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica nezuro. NATO nhasi yanyorerana zvibvumirano zvekutanga neFinland neSweden kuti dzive nhengo dzemubatanidzwa wezvekudzvinyirirwa kwenyika iyi. Nyika mbiri idzi dzakazivisa muna kubvumbi kuti dzave kuda kuita nhengo dzegungano iri. Izvi zvakaitika mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti kuwanda kwenyika dziri mugungano iri kunopa kuti risimbe. Nyika mbiri idzi dzikave nhengo zvinoreva kuti gungano iri rinenge rave nyika makumi matanhatu nembiri. Pasi pemitemo yeNATO zvasarira kunyika makumi matatu dziri mugungano iri kuti dzishandise mitemo yadzo kuburikidza nematare adzo eparamende kuti dzitambire nyika mbiri idzi. Kubva pakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mutemo wechimbi chimbi unobvumidza kushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika weStatutory Instrument 118A Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations 2022, vamwe vezvitoro nevemisika vanonzi vakatotanga kutara mitemo yezvitengeswa zvavo vachishandisa mari yekuAmerica uye havachabvuma kutambira dhora remunyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika, uro runonzi rwave kumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rwukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwe chete nemadhora ekuAmerica, zvamba zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kuderera uremu zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizimusi vakasiyana siyana. Vamwe vanowana mari kumusika weauction system, vamwe havawani.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, avanoti chakatanga ndo chakachenjedza.
Mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika market, vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura. Saka chatinongokurudzira isusu vakuru vedu veMinister of Finance neReserve Bank ndevekuti ngavaise mitemo iri predictable, mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo. Tikanatso kutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya. Takatarisa mari inge zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuAmerica, asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora emunyika.
Zvagara zviripo, vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars, asi mashops agara achingotambira mari dzese. Maformal shops akafana nevana vana OK, vana TM, anotozivikana mashops mahombe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete.
Saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvakajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvangotengeswa nemaus dollars ega nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika. Saka hazvinhu zvinotishamisa nekuti takangoya mutemo iwowo ndozvinhu zvatanga tazvitarisira zvichaitika.
Imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Professor Chitambara vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation, vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika.
Zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muwe nemauncertainties. Zvinoafekta even vanogadzira zvigadzirwa, maproducers production, zvinoafekta business. Nokuti normally kana mari iri kuruza value, hapana munhu anenge achida kutrade in that weakening currency nekuti unopedzisira kuita maloss, unopedzisira usakwanisi kuramba uri mubusiness.
Asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika? Dr Chitambara vanoti
temu yenyika inoti tiri mumulti currency regime, but tiri kuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars ayo ari more stable. Saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira kana muri yatinoti chronic high inflation. Saka kutoti confidence netrust idzoke kumazim dollar kunge zvinhu zvagadzikana, kukwira kwezvinhu kwagadzikana ende zvinogoneka chete kana tadhila nezvimhingampinga madrivers ari kuita kuti zvitengo yezvinhu ikwire, nyaya dzemoney supply.
Ukuwo vakuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuAmerica senzira yekuti vabatsirikane. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kanawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection naH Maneru, mutungamiri ngomo weStudio 7 ari kuita hurukuro nevechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI vave kupeta zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yephetulo ledizili.
Just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqando uzadlula, sibakhangelele izivakatshi zethu abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
IZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile sokuqalisile ukuthuthuka.
Khangelele ababukisi lezivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulonaleli dolobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuze njengensika yentuthuko yelizwe, njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli, ikakhulu labo abathengisa ezokudla nendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilitha yepetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi, lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokho kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe-Health Services Board, yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye-Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe leli nyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars, imali yokuthi umuntu analise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga, i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza isebenzi zakhe esukela ku 36,000 Zimbabwe dollars kulowo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCP-STU, eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU, uMnumzana Moven Dube, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe leli nyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama-associations lama-unions awo, zonke zisihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo eseziphakathi kwazo esizithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapho esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi iti-respond ku-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze izisebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okwabe sokusele ukuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umrholo ozaziphilisa, zithole umrholo ozayenza ukuthi badle, bagqoke, bafundise abantwana, bahambe ezikolo, bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zeke lo msebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani ngelaba abakhokhela inhlanganiso eziku public service balandela ke umthetho lilungelo labo, nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama members benza into ekahle ukuthi ke beke lo msebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende umoyo ukuba ayilungisise le ndaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi katshenise i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe. Ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashophu, ama-services akhona, konke kufuna imali, imali yangkhona ethola izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuza kanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo, esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association, uMnumzana Enoch Dongo, uhlezi esethesa uhulumende umlandu wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lomonakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe Beitbridge. lanxa inengi lisamukela lelinyathelo kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lomsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umasipala weGwanda seleminyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. NgoLwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Anxious Masuka uphe umasipala weGwanda leBeitbridge amandla okuzihlambululela amanzi obekungumsebenzi wezinwa. UNkosikazi Duduzile Masilela oyisakhamuzi seSpice Group North eGwanda uthi ukhangelele ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Silokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi sibe saphiwa iplant. Kelele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa ukuthi izinwa yiwe wawandileyo bathenga i-raw water duri. Khathesi wasezi basathenga izinwa lawo manzi. Khangelele ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibiduri okwedlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuseli Moyo, ongunobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda, eGwanda United Residents Association, uthi lihle lelinyathelo kodwa kamthembu umasipala wakhe.
Kona kuyisehlakalo esihle kakhulu ukuthi sesithetha amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga kumbe kusazokuba wese. Ngoba nxa siba yi-municipality e-prioritizer ukuthenga izimoto kule service delivery, akunzima. Sesizabona ngakho but sisathemba nje ukuthi kuzalunga amanzi sesizathola i-service delivery iza-improve.
Amazwi la agcizelelwe ngwayengumeya weGwanda. Mnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngapi kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex? Bazayithatha ngapi imali yokubhadala leso sikweleti? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisela sibaphenini sibone ukuthi bazakwenza njani. Kuhle xa ukukhangela ukuthi ungajulisa umqondo uzabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobha leGwanda, uMnumzana Njabulo Siziba, uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigweleda zingadi zikarhulumente kanye lezakhamizi yona efika 400 million RTGS.
Isikhwama sekansela siko sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama-government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yona leyana yokuthi particular law principles kufanele kube yibo abaphushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda abiza idola elilodwa leMelika lamasenti angamathumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Soko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla. But yes, akulunganga ukuthi ngithi pre-empt. Sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No. Afisa ukuba ehlisela amanzi. Sizasebenzela ukuthi kayehle. Kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamiza amanzi azayehla. That would be very dangerous. Suicide.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samela bhadala izinwa imali ayikweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni atshiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lomsebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando owembese ilizwe lonke lonyaka iyo osusiba inkinga.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions indawo zethu zokuvakatshelwa abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakwe kwenziwa kuyini khonoko sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle yikumqando, umqando lwesikhona esiphakathi kwawo kathesi wenza ukuthi ama numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo kodwa si we are just a bit consoled by the number of workshops esibalawo lapha esigabeni sakithi. Ama companies amaningi abuya sibili evela kwezinda kwamanye amadorobho belanda ukuzo workshop lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama conferences abo lapha kwaBulawayo. Inano lama conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping, but akulanto engapheliyo, umqando uzadlula. Sibakhangelele izivakatshi zethu abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Live Talk, The Connection lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzeqhuba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngokuningi ngesonto ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsundu obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye owake wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapholisa wedolobheni eleDallas emangweni we-Fort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana ulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubulelayo wasesifa. UPete Arredondo obengumqondisi wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ebona ngezomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho bikwa esechiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhlaka 24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba munye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele 4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanichina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizanichina okwenziwe liningi lamankampani endizanichina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamainzwe angentshonalanga kwezwekazi labensundu kwezombusazwe lakwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe ele Mali lele Burkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzenza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili. Abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyahlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikolweni selololizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esikatoliki esikolweni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyane loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuya kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lase South Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba nembili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengizwa kuhle. Ubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejane abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphandabana lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libekwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhanye izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba owe-mine entra obusuleminyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakashi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dolobhu nizomkhulu wakoBulawa. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uZulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobho lakoBulawayo yaphanga yalandelwa umbukiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba ezokuthwala ezokulungisa bathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba i-mining ezokuthwala i-transport lezokulungisa i-engineering esithi thina i-mine entra aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazi majumi mabili kusiya kumashumi mabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi ngaphansi kwendikimba ethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo uNkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhangeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela kuphelele khona phana ze-ITF bazinike amathuba ukuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omadobho lakhonapha edrobheni kule trail within town bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachitha isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo obasilika sitechi sababu nkomo ilama historic buildings akwena around the city.
Umbukiso owe mine entra umanyanisa abakumsebenzi labama nkampani alungisa imichina abayisebenzi sayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe mine entra wobulawayo oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachuni amane 140 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kumine entry 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhe iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Ngeke ngiluxolele loliyasuku lomnyama, kodwa mhlawumbe uphumele uGeneral Josh ngoba la kukoga choko.
Ikungithi
shabale kumkondi shabalam.
Ikungithi
shabale kumkondi shabalam.
Mafukufuku Nkabuko Joshua General Josh sowedlula kanyongolo kahle singadunga ulwandlo lubomvu ngoba lathi sidinga uchapha lufare sibuye usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasitshiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki lokho ebethekho besihanqile. Asazi mdala kumbe sizasila. Lala nkunzi mavava, wena owali ukudla amathezintsha. Lamhlanje amathezintsha athi only food available. Izinje ezigobhoza zigxozela umathe sesizalisa odade wethu banyeleza obhova babadlwane sesingabakhwenyana ezinye sesingabazukulu sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezintsha. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsasi sekonakala sekwaxhwala yekela. Sesilinde nje amasalamusi emvelo fair fair la uyazi Nkabuko njengoba la walala usazi ubonile le poison yaginywayo siyaphenduka ama vitamins in their bodies ziyakhala kwele kamthwakazi mdala siphoshu bomvu sigavu uqweqe inhliziyo ziyopha wasichebe sikhanqila sazi kumbe sizasila kodwa iningi selafa ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa bazivenga bezimkhwabha ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together, but all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you, and 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho uTsvangirai, onke lomsika labo John, olisabe labo Khayisa, labo sebahamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbonge enkulu uDesire Moyoxide kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.